vabva vari kuita kuzama zvavo kuda kunyengedzana vachireverana nhema kuti iko vari pasistema sanction, but chakanonyanya kuwirirana nacho chakanonyanya kuwirirana pakati pavo inyaya yekuti mudzinyika dzavo hamuna utongi hwekutsa ruzhinji. Mudzinyika dzavo totarisa hurumende yezimbabwe nehurumende yebelarusi vanhu vanodzikamwa nekutonga nedemo. Saka zvakadaro ndo panobva ushamwari hwavo. Saka ushamwari hwavo iyeyeye ichaona kuti hauna chaunobudisa kumakore ose akawanda takangonzwa vachitaura ivo vachiti mamega deals. Iko zvino takanzwa kuti Belarusi yakaunza matractor, asi takanzwazve kuti matractor iwayo ari kupiwa vakuru vakuru chete vekubato rezanupf. Saka uchaona kuti kakuwirirana kavo kanongova netsana kudzidzidzo kuti aiwa hatidi vanhu vekumadokero, asi chaizvo chaizvo nyaya iripo ndeyekuti kune uori uye kune kutonga nedemo kudzinyika dzavo.
Asika vezimbabwe vari kuti ivo chavasiri kunyanyoda inyaya yekuti vaudzwe kuti unofanira kushanda nenyika ipi neipi, vachiti vanoda kudyidzana nemunhu wose.
Asika vamunangagwa pavakapinda muhurumende muna 2018 ndivo vakataura vakati aiwaka isu hatidi kuva muvengi kuna ani nani, tinoda kuvashamwari naani nani, unoda kuvashamwari nesu. Uyezve ndiyo vakati ivo toda kuita iye yavanoti muchirungu international engagement and re-engagement. Zvino mungaita re-engagement here yevanhu vamakanga musina kumboita engage navo, totaura nenyaya yevanhu vekumadekero. Vanhu vekumadekero pavanenge vachivabvunza kuti nenyaya yetsika yavo yekutonga nedemo ndo zvisingadika zanupf, but haitsika dzekumadekero dzega dzinodaro. Uchaona kuti even vana vezimbabwe nemapoka mapressure groups ari muzimbabwe vanogara vachitaura nenyaya iyoyo yekuti hurumende yedu muri kutitonga nedemo oikaekutsa ruzhinji. Ivo ndo zvavasingadi kunzwa izvozvo. Saka nyaya yekuwirirana nenyika dzakaita sana Belarusi nana Russia inyaya yekuda chete kunyengedzera vanhu, kuvhara vanhu kumeso kuti tine dzimwe shamwari. Asi ukataura ukatarisa ushamwari hwacho naiwo hauna chahunotipa.
Ko, tichitarisawo mamiriro akaita zvinhu pari zvino, Russia ichiti iroda kuendesa zvombo zvenuclear iko kubelarusi ikokoko ichinetsanawo nenyika dzekumawirira, ukama hwakadai wezimbabwe nebelarusi hunozoisiya yave papi tichitarisa mamiriro akaita zvinhu pasi rose?
Tinoziva kuti Russia chainoda zviwanikwa zviri muzimbabwe, zvimwe zvachona zvinokanganisira maminerals achangobuda anogadzira kaizvozvo zvombo, akaita sana uranium, akaita sana lithium arimo muzimbabwe imomo. Saka uchaona kutoti pari kuita zimbabwe iri kutambira kwakaipa kunonyidza, nekuti iri kuzondosvika manje pakuti ichazondotosorana neavo vasiri kuwirirana nerussia, nekuti inenge yasarudza kadii rekuti isapote. Tinozviziva isusu kuti hondo iri kurwiwa Ukraine inosanganisira Russia inotopinda nyika dzekumadokero. Saka zimbabwe iri kutoratidza sekuti iri kunyanya kuda kuswedererawo ikoko ichisarudza yekuda naRussia ndeyekuda naBelarusi. Asi muchaona kuti nyika dzakangwara dzakaita sana South Africa dzakati aiwa isu tiri pakati napakati, chatinongoda chitoi chekuti pave nefairness pakati penyika.